manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 17, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoshanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa nekupondwa kumabvuku vatapfuma neimasaya uko vakurudzira hurumende kuti itore matanho ekudzivirira dambudziko rekupambwa kwevanhu. Chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo. Hama neshamwari vanoungana pamunamato wekuenekana nemutambi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo kuulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira mhuri yenhengo yebato ravo yakapambwa kumabvuku yakazowanikwa yakapondwa vatapfuma neimasaya vachibata maoko pamwe nekuchema nayo vachikurudzira kuti hurumende yeZANU-PF itore matanho ekumisa dambudziko rekupambwa kushungurudzwa uye kupondwa kwenhengo dzebato ravo. Mutoro wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu rwaungana runosanganisira vatsigiri vebato ravo vaunganawo pamba pavamasaya kumabvuku masikati, vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti nhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichipambwa nekutsakatika asi hurumende yeZANU-PF isina matano ainotora kuferefeta nokugadzirisa dambudziko iri.
What is even shocking is that there is not a statement from government.
Chinotishamisa ndechekuti hakuna kana mashoko enyaradzo kana kubatawo maoko kwakaitwa neZANU-PF nehurumende yayo kunyaradzawo mhuri yafirwa kana kuedzawo kugadzirisa kupedza nyaya dzeuipi nekushungurudzwa kwenhengo dzedu.
Vachamisa vati hurumende yeZANU-PF haidi kugadzirisa dambudziko iri nekuti ine ruoko munyaya dzekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa hurumende vachishora nyaya yekuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika vachiti kunyangwe mhuka chaidzo hadzidaro.
Matongerwo enyika haasi ekupokana. Matongerwo enyika haasi ezvibhakira. Matongerwo enyika haasi emakuva. Chero tikaenda kumakudo haana kupata sezvizvi.
Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachipa divi rebato ravo iro riri kupomerwa mhosva dzekupamba vanopikisa. Mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF vafarai marapira vanoti basto ravo harishamiswe nemashoko avachamisa vachiti CCC yagara inongotaura mashoko emanyepo kusvibisa bato ravo nehurumende iri kutonga.
Isu vebato rinotonga reZANU-PF hatinyanyoshamisika nemashoko anenge achinzi atagoyewo navachamisa nekuti veopozisiya ndo basa ravo rekutaura zvinhu zvisina kuzadzikiswa noumbowo vanongonakidzwa nokushama muromo wotaura zvinhu zvekwavanenge vasina kuswera.
Vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rePeople's Unit Party vaHerbert Chamuka vanoti ZANU-PF inoratidza kuti ine ruoko panyaya yekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeCCC sezvo ine chinangwa chekuparadza bato iri nekuti ndiro bato guru rinopikisa uye rinotsigirwa nevakawanda.
Nyaya yemaabductions, nyaya yekurohwa kwavanhu, nyaya yekunyangariswa, nyaya yekuitwa zvese zviri kuitwa vanhu, specially veCCC. Inyaya yekuti ZANU-PF inoziva kuti CCC ndo strong opposition muZimbabwe. Ende Zano PF ine shungu yekuti TCCC inofanira kunge yapera before 2028.
Pare zvino hapasati paitwa tsvakurudzo yekuti vamasaya vakafa sei sezvo ongororo iyi kana kuti post mortem isati yaitwa. Vamasaya vakapambwa svondora pfuura nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF pamwe nevasori ndokuwanikwa vakafa kuCleveland pedyo nemugwagwa weArcturus. Urongwa hwekuradzikwa kwavo wanzi uchaziviswa nekufamba kwenguva. Vamwewo vanongora nezvematongero enyika nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International vari kukurudzira hurumende kuti iongorore nekupedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvikuru sei nengo dzeTCCC. Kupambwa nekupondwa kwavamasaya kunouya nguva pfupi dzimwe nengo dzeTCCC dzinosanganisira nengo yeparamende vachakudzwa ngadzihore nevaive mumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidakwa dzichangobva mukupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakaburitsawo mashoko ekushoropodza nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu ukakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya idzi zvizere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Chikwata cheEuropean Union chakaongorora sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu munyika chinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haina kufambisa sarudzo idzi sezvinotarisirwa, uye European Union haisi kuzoramba ichitsigira Zimbabwe nemari yekufambisa nyaya dzinobata sarudzo. Asi ZEC inoti yakatevedza mitemo yese inobata sarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau padande mutande vari kuBrussels kuBelgium, uko kune muzinda wesangano remubatanidzwa wenyika dziri mugungano reEuropean Union, mukuru wechikwata cheEU chakaongorora sarudzo vaFabio Massimo Castaldo vati changa chiri chishuwo chavo kutura mashoko ari mugwaro iri vari muZimbabwe sezvinongoitwa kunyika dzimwe dzese, asi hurumende yemuno yakavaisira gokora. Vati pane zvizhinji zvinoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti sarudzo dzinotevera dzive dzakachena.
Kune mitemo yakawanda inoda kutevedzwa munguva yesarudzo isina kunge yakatevedzwa neZEC. Iyo ZEC ngaisaita sekuti ine divi rainorerekera mubasa rayo. Mitemo yemunyika yakafanana nemopa ngaienzanise munhu wese.
Vakastaudo vatiwo danho rakatorwa neEuropean Union rekumbomira kuwanisa ZEC mari nechekuita nesarudzo richaramba rakadaro kusvika iyo ZEC yava kuita sarudzo ichitevera mitemo yese inechekuita nesarudzo. Asi mutauriri weZEC vaRodney Kiwa vati sarudzo dzakaitwa nemazvo.
Isu seZEC takateedzera mutemo unotitungamidza papa kuti tosarudza sei, tinoita sei, takateedzera izvo. Yes, machallenges akaitika hatirambi, but nyaya yekuti hanzi tanga takarerekera kurekera uku kana kudismiss it with the contempt that it deserves.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti gwaro rechikwata cheEU rekupedzisira iri rabaya dede nemumukanwa.
Hapana kana umwe chete akatenda kuti election dzakafamba zvakanaka. Ende tinorumbidza chirongwa chatogwa neEU kumbobata mari kuti ZEKI haina kodzero kuti ingopiwa mari kuti ipfachure chete isiri kuita basa rofanira kushanda mari iroyo.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF vaFarai Marapira vanoti European Union iri kutaura zvemugodzi matsuro.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo. Isu hatina mbobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Maby-election tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka. Uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza, hatinyanyobatikana nazvo isu seZANU PF.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe chete nemunyori mubazi iri Ambassador James Manzou vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa pachitevedzwa mitemo yenyika uye hakuna sarudzo dzichaitwa kudzamara muna 2028. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanotiwo danho ratorwa neEU harishamisi nekuti sangano iri ragara riine divi rarakarerekera.
Ndinoona sokuti vanyanya pachikero chavo kuenda kurerekera kudivi ravaida nekuti kana zvinhu zvisina kubuda sezvavanga vachitarisira musarudzo. Kazhinji vanhu vekunze kwenyika kunyanya iyo European Union vanenge vachiona sekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuzvimirira.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusawaniswa mari kweZEC neEuropean Union kunogona kukanganisa basa rekomisheni iyi.
Tinozviziva isusu kuti ZEC yakanga ichingova nezvigozhero zvekuti izadzikise maelections aya, zvigozhero zvemari. Saka kushayikwa kwerubatsiro urwu kuchaita kuti upenyu uome nekuti sarudzo hadzizozadzikiswi zvakanaka.
Mugwaro ranhasi, chikwata cheEU chakaongorora sarudzo chatiwo mitemo yakafanana nemopa uye sangano refaz ndizvo zvimwe zvakakonzera kuti sarudzo dzisaitwe nemazvo munyika sezvo paive nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Mashoko aturwa neEU ekuti ZEC haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa ndiwo mamwe chete akaturwa nemamwe masangano akauyawo kuzoongorora sarudzo muna Nyamavhuvhu anosanganisira resadac, African Union nereJimmy Carter Center. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva iyo paine kuratidzira kwevatsigiri vemapoka maviri aya munyika dzakasiyana-siyana veruzhinji vachikurudzira kuti hondo iyi ipere. Vamwe vagari vemuIsrael vane hama dzavo dzakatapwa neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo vari kuenderera mberi vachikurudzira mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vaise zvese zvavanokwanisa kuti hama dzavo dzidzoke dziri mhenyu. Israel inoti haisi kuzomisa hondo iyi kusvikira vakatapwa vose vadzoswa neHamas. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inoti vanhu vashayawo muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reCCC mudunhu reNorth America vaTim Muringai kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya yehondo yemuIsrael ichanetsa pakuti Israel iri kuramba kuti Palestine ive neone state autonomy. Iyo vada kuramba vachiocupya Gaza apa nyika dzese including United States dziri kuda two state solution ino exclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndo pane nyaya yehombe ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera? Nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiridzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vauye kwazobatsira kumediata, nekuti ivo vari kusapoto nyika dzakaita sana Irani nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uye zvemasangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvo hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionoo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwewo zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident veIsrael vaNetanyahu, nokuti ndoo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo, nokuti zvino izvi vanhu vari kunyanya kukuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything, nokuti Zimbabwe it is a sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reCCC mudunhu reNorth America vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Zimbabwe nasi yaparura chirongwa chemazuva 10 nematanhatu chekurwisana nekushungurudzwa kwevanhu mudzimba zvikuru vanhukadzi. Izvi zvaitwa pamberi pezuva rekutanga kucherechedzwa kwechirongwa ichi runove musi wa25 mbudzi chichipera musi wa10 mbudzi ndinodzokorora chichipera musi wa10 zviita. Dingindira regore rino rinoti Investing to Prevent Violence Against Women and Girls, iro rakanangana nekudzivirira vanhukadzi nevanasikana kubva kumhirizhonga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bhiri rinoshanda kwenguva diki rinobvumidza kuwedzerwa kwemari inoshandiswa nehurumende. Danho ramisa kuvharwa kwehurumende kwanga kuchitarisirwa mangwana dai hurumende isina kuwana mari. Izvi zvaendesawo mberi gakava muparamende nenhengo dzebato rinopikisa reRepublican Party mugoredzva panguva iyo rubatsiro kuhondo dzeUkraine neIsrael waramba hwakamiswa. Rubatsiro rwatanga kupinda mudunhu riri kure reLokgodi nemamwe matunhu muSomalia zvichitevera mafashamo akauraya vanhu 32 nekusiya mazana ezviuru asisina pekugara. Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kutadza kumhangara nyaya dzavo kumapurisa sezvo munzvimbo dzavanogara musina makamba emapurisa ari pedyo navo zvikuru kumaruwa. Hakusi kumhangara chete kwavanoti vanoda, asiwo kuti vange vachichengetedzwa nemapurisa munharaunda dzavo. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanogara munzvimbo dziri kure nemaguta nemadhorobha vanoti vanotomanikidzwa kukwira mabhazi kana michovha kunomhangara nyaya dzavo kana kuti vawane rubatsiro rwemapurisa. Vamwe vanoti nekuda kwekushayikwa kwemakamba emapurisa nyaya dzakawanda dzinopedzisira dzangoturikwa dzisina kumhangarwa. Mumwe anoti akatadza kunomhangara nyaya yake yekubirwa chigayo kumhondoro mudunhu reMashonaland and West vasimbarashe muneri vanoti vakatozokwanisa kunomhangara kwatopera mazuva matatu. Asi vamwe vakabirwa musi mumwe chete navo vakatotadza kunomhangara zvachose sezvo vainge vasina mari yekufambisa kunomhangara kuchegutu uko kwakareba makiromita 30 kuchibhadharwa madhora ekuAmerica 2. Mugaro wekumasasa kumashonaland East vamacho dzisengwe vanoti vanomanikidzwa kuenda kuchivhu kana kufeatherstone kunomhangara nyaya izvo zvinoda mari yekufambisa madhora ekuAmerica 3 yavanoti vanenge vasina.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti zvonizvo mapolice station ari kure, izvo zvinotoda kuti titoenda kuchivhu kana kufeatherstone, izvo zvinonge zvichida kana mari yetransport.
Mambo Zimunya, vaNimrod Zimunya vedunhu reManicaland vanoti vamwe vagari havareberwe nemufambo wekuenda kunomhangara kumapurisa chete asi kunyange kuenda kunomhangara kwamambo chaiko. Mumiriri weKariba mudare reNational Assembly vari nhengo yeCitizen Coalition for Change kana kuti TPC vaShine Gwangwava vanoti dambudziko rekushomeka kwemakamba emapurisa ririmowo mudunhu mavo.
Saka chakaipira kushayikwa kwemapolice station handechekuti munhu akasungwa, for example ari pamusamba kana pakasvika, kana bhazi risina kuuya munhu anogona kuita 2 days achiri paarea ipapo asati atakurwa kuenda kuSiyakobvu.
Vagwangwa vanoti mapurisa emumamisha kana kuti neighborhood watch ndiwo anowanikwa nyore munharaunda dzakawanda, asi dambudziko nderekuti anenge asina kudzidziswa basa zvakakwana zvinozoita kuti nguva zhinji paite ropa rakaipa pakati pavo nevanhu vemunharaunda.
Chimwe chinhu chinosiririsa ndechekuti vanhu vanozosunga vanhu ivavo maconstablary, maspecial constablary aya anenge achigarisana nevanhu ivavo muarea, hazvizvo pachimiro chakanaka kuti vakamusunga munhu iyoyo munhu anogona kuzosvika achida kumukuvadza.
Dzimwe nguva nekuda kwekuti kamba dzemapurisa duku dzinenge dziri kure nekamba hombe, musungwa anogona kuita mazuva asati asvika kumatare edzimhosva izvo zvinonzi negweta rinomirira kodzero dzevanhu vaalek muchade hama kutyora kodzero dzemusungwa
kana tichadhivhofisi iri kure saka taakukuchengeta patakakusungirira pamuti kana muhozi kana mumba kana neimwewonzira zvayo nekuti chiteshini chiri kure saka kodzero dzake dzine chisungirire dzichimuita kuti iye abve asunungurwa ipapo
gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ndiwo anoziva nzvimbo dzinoda kuva kwamakamba sezvo achishanda nevanhu zuva rega rega
asaremapurisa zvoti kana komishina general iaemapurisa arisa minister kundova police station kuti vachivane maitira vanoita mapurisa no ecrateria vanoziva zvemaitirwo azvo nezvinodiwa
mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati vanobvuma kuti panoda kuwedzerwa nzvimbo dzekumhanyarira munyika
communities vakaona kuti ivo vagari venzvimbo pane area yavanoti inoda police station vakasununguka kunoona officer in charge vakasununguka kunoona usakumanding district nausakumanding province votaurirana kwoita majustification kunzvimbo yakati panoda police base here panoda police post here kana kuti police station
vanyati vanoti nzvimbo dzakawanda dzinoda kuvakwa dzimba dzekumhanyarira kusanganisira nzvimbo dzakagariswa vanhu patsva
rememba nzvimbo dzinochinja magare evanhu kadzimwe dzinowanda vanhu dzimwe dzinoenda dzichita vanhu shoma saka zvinhu zvese izvozvo zvinoda kutariswa rememba tine land reform program yakaitika ite process yatingati isusu haiperi nhasi kana mangwana
munyika mune makamba emapurisa anodarika mazana mashanu pamwe nemakamba madiki kana kuti police force anodarika makumi mapfumbamwe hatina kukwanisa kuziva uwandu hwemapurisa asina kudzidzira basa zvizere sezvo assistant commissioner nyati vati vanotorwa mumatunhu zvichienderana nekukura kwenzvimbo pamwe nebasa rinenge riripo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Hama neshamwari dzaungana nhasi masikati mubulawayo ambitheater pamunamato wekuonekana nemutambi uye murayiridzi wenhabvu aive nemukurumbira Raman Gumbo. Mutumbi wake wakapinda munyika nezuro kubva kuBotswana uko akashayikira musi wa10 mwedzi uno chinove chishanu chapfuura. Izvi zvauyawo apo kwaitwawo munamato wekurangarira vanhu 22 vakashaya mutsaona yemumugwagwa webulawayo Bait Bridge nechipiri. Hurumende ichikurudzirwa kuti iumbe homwe inobatsira vanenge vasangana netsaona. Raman Gumbo ari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kuLady Stanley Cemetery makare mubulawayo. Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu uye vakambovewo mutambi uye murayiridzi wenhabvu vari mukuru wesangano reCM International Soccer vaCharles Mushauli kuti tinzwe maonero avo.
Raman takabva kure and takashanda PSA for a long time. Unozva takakocha Cape United na Raman before ndomazva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that vanhu vaziziva kuti ini na Raman tatagara tine ushamwari unobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe team yainzi Bulawayo Wanderers asati atanga kukocha Highlanders ari asisetinamatinda neushamwari wakadzama.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandicho kuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pache zvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti makochis edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama and kuzonzwa kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana akamboenda kuMalawi akazodii munhu akakocha national team munhu angada ari pane chimwe chinhano chekubatsira kana kuti bhora renyika vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi. Saka kurasika kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri kwaGumbo chete asi kurasikirwa kwenyika.
Ko zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral munozvionawo sei?
Zvangondiitwawo pakugadzikana kuzva kuti government yaita estate assisted vari kubatsira saka zvinongopo kamuka kugadzikana pati kurasika kwaramana kurasikirwa kwenyika
tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova munewo here zvamunozivawo nezvake uyu
uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki athink anga ari about kana kukangana ari ma30 something saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri ne lot to offer over ashayika saka ndomumarwadziro azvinenge zvichikuita
avanga vari nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vari mukuru wesangano renhabvu recm international soccer vachaos mushauri vari parunhare kuboston muno maamerica naivan sininga westudio 7 muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri aita mukurumbira ngoni dzasheparadza anozivikanwa nerekuti mambo Guramatunhu achibva kumasvingo mambo Guramatunhu ari kuparura damba refu rake idzva mangwana rinonzi zvombo pamutambo uchaitirwa kujason pepo little theatre kumusha weeastley ngatinzwei hurukuro yaaita naivan sininga westudio 7
Ya 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 ya
ya ya ya ya ya ya ya ya ya
ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya vandichitanga kudetemba
manga muri kupi kwacho kwamai lonja album irori
Jason Pepo Little Theatre kuEastleigh Harare panenguva dza 5 kusvika nenguva dza 8 manheru
pari kunzi zvombo apo hamusima kuti dzosera kuhondo here ndezvipi zvombo zvamuri kutaura
paroti zvombo apa kune chombo chinovaka kune chombo chinoparadza inini ndakasarudza kushandisa nhetembo dzangu sechombo chinovaka nharaunda yangu
Mumba mangu anopinda ndine munhu mumachira Tine vanasi munhu kuzora nekabudura Kutarisa mudzimai wangu paanomedura Saka pano ndichiswera ndakamudhura So zvakamutadzisa kuroora Rume wepa nekuwa
rinooroora Saka netembo idzi namanzwa aya neunyanzvi uhwu chombo chinoadresa matambudziko atirikusangana nawo akaita saiwayaya ende ndinokurudzirawo kana ari maartists mamwe kuti mukuimba kwatiri kuita vananyandiri mukunyandura kwatiri kuita ngatishandise ati yedu sechombo kuvakiridza nharaunda yedu
vanoda kukutevererai vanodawo kuuya kumitambo yenyu kumashow yenyu iwaya vanokuwana ikupi
zita ndi Mambo Guramatunhu pa social media saka mukafollowa Mambo Guramatunhu ipapo ndinokanda information yes about kunowanikwa ma kunowanikwa album ukaenda pa YouTube tange riripo mukaenda pa Instagram tange tichingoposta information yakawanda maringe nealbum irori uye parinowanikwa
mashoko amunoda kupawo vatsigiri venyu nevanokuteverai ndeyekuti kudini
mashoko andinosiyira vateereri ndinoti upenyu dunga munhu pfungwa dzemunhu ndicho chombo chake dzinogona kushanda kumuparadza kana kumuvaka ndatenda
chitipai kamwe chete timbokati chikwake hoza friday vanzwe vateereri kuti mangwana kunenge kunei
akakambo kanonzi miri kwatakaenda kandakaficha anonzi darlington tanganyika kana kuti mofu kanotaura miringwa kana matambudziko anosanganikwa nawo nemazimbabwean kana vana vevhu vakaenda kune dzimwe nyika uye nezvishuwo zvavo kana zvaigoneka saka vateereri ngavanakirwe
Patakaenda Sina mai ya kuenda Zinade mamu kuenda Charovedzera
Manga muchenzwa netombo inonzi miri kwatakaenda kubva padamba refu rinonzi zvombo muhurukuru yamanzwawo zvakare yamambo Guramatunhu vachitaura naivan sininga westudio 7 vari kumasvingo Musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvegwaro raburitswa neEU rekupedzisira pamusoro pesarudzo dzeZimbabwe. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane iMasaya eMabhuku. Iqula lamazwe aphetheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncabakazi le-European Union Election Observer Mission namuhla lethule umbiko walo wokugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha emota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli we-TCC uMnumzana Nelson Chamisa namuhla uhambe wayakhalela imuli yelunga lebandla lakhe elithunjwe ngeviki edluleyo latholakala lifile uMnumzana Tafumane Masaya eMabhuku lapho asole khona uhulumende weZANU-PF esithi uyaphambili ngokuhlukuluza lokubulala abalandeli be-TCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Khuluma esendlini yomufi eMavuku namuhla uChamisa usule kakhulu ukuthunjwa lokubulawa kukaMasaya esithi lokuyibudlova obudlulise amalawulo obungamelanga buvunyelwe eZimbabwe. Uthe njalo kusobala ukuba uMasaya wabulawa ngabantu beZANU-PF ubona athi babusa ngendlela ehlukumeza uZulu. Wengeze wathi okubuhlungu kakhulu ukuthi iziphathamandla zebandla elibusayo lezikahulumende azikethule amazwi zisola isehlakalo lesi kumbe ukududuza umdeni kaMasaya.
What is even shocking is that there is not a statement from government to convey condolences, to discourage this kind of tyranny and terror.
Okumangalisayo ukuba akula loba ilizwi elivela kuhulumende weZANU-PF ukududuza labo abakhalayo lokulungisa indaba zokubulawa kwabantu. Uyacaca ukuba yibo abambulalayo.
Ekhuluma phambi kombuthano wabasekeli be-CCC ahambe labo ukuyaduduza imuli kaMasaya, uChamisa uthe amalunga ebandla lakhe athwele nzima ngokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabacuphi abasebenza leZANU-PF. Khona athi kuveza sobala ububi bombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasaya uthunjwe ngesikhathi esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Farai Marapira usole amazwi kaChamisa esithi ibandla lakhe alilani lodlakela oluselizweni kanye lokubulawa kukaMasaya.
If one is to look at Mr. Chamisa's utterance, it's either he is lying, he is delusional.
UMnumzana Chamisa ulamanga, akuchoyo akusiqiniso. Siyakwazi ukuba soloko kwaqala uhulumende wethu. Umongameli Mnangagwa nguye yedwa othi abantu kabathandani, bathethisa umongameli malanga wonke ebulenjini beTwitter.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza lebandla lePeople's Unity Party, uMnumzana Herbert Jamuka uthi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF yilo eliphatheka kuzehlakalo zokwethuselwa kwabantu.
Ukunyamalaliswa kwabantu nokubethwa kwabantu nokukidinetshwa kwabantu lawa ama-abductions ayenzwa neparty yeZANU-PF. iZANU-PF iproblem yayo ayifuni istrong opposition in Zimbabwe. iZANU-PF ifuna ukubusa yodwa ngoba iZANU-PF iyasaba ukuthi 2028 ingadliwa neparty yeTCC. Because since uEmmerson Mnangagwa ewinile ngo 23 August ngo 24 August azange ayenze any development.
Abemuli kaMasaya nabebandla lakhe bathi bamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe njani kumbe ubulewe yini i-postmortem okumele yenziwe izingcwethi ezizimeleyo. Izidumbu sakhe satholakala siganyuliwe umzimba wonke ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Amalungiselelo omngcwabo aqale namuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikomishini kahulumende ebona ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission isola kakhulu izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombusazwe kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamnumzana Tafumane Masaya. Lanxa ingacacanga ukuthi ikhuluma ngodaba lukaMasaya, ikomishini le yethule umbiko othi iphakathi kokuphenya zonke izehlakalo zodlakela esezibhahile kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Ikomishini le ithi labo abahlukuluza abanye kumele babekwazi ukuthi umuntu wonke olelengele lokusekela ibandla alifunayo engahlukuluzwa. Ngokunjalo ithi abantu kumele bahlalisane kuhle ngokuthula kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ibandla le-CCC lithi uMasaya uthunjwe wabulawa ngabacuphi labasekeli be-ZANU-PF, kodwa ibandla elibusayo liyakulandula lokhu. Baningi abasekeli be-CCC asebethunjiwe batholakala betshayiwe balimala kakubi kusikhatshana esedluleyo, futhi bagoqela omela abasakhulayo ePhalamende uMnumzana Thaku Dzwangadziwore. Ukuhlaziya umbiko weZimbabwe Human Rights Commission, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungule zombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
IZimbabwe Human Rights Commission yenza kahle ukuthi ikhulume lokhu, kodwa kubalulekile ukuthi isukume njalo yenze, ibuye iqondise lamazwi kulabo okudala baqalisa ukunyamalalisa abantu, betshaya abantu, belimaza abantu. Singakhohlwa ukuthi udlame lo lwesilubonayo luqale khona le after independence ngo-1980. Ngo-1981, 82, 83 bekuqhubeka kulodlakela. Bakhona ababekhona ngaleso sikhathi, bakhona abalokhu bekhona namhlanje ababephathekile kulolo dlakela, abalokhu bephathekile kudlakela namhlanje. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission kayingenzise ngathi ayikwazi ukuthi udlame luvela kubani, ngubani onyamalalisa abantu, ngubani otshaya abantu, ngubani ongafuni ukuthi kube le mbono ephikisayo. Kayiqondise kuleyo muntu, isho ukuthi bani, yekela ukubulala abantu, yekela ukutshaya abantu, yekela ukunyamalalisa abantu. Ibuye njalo ikhuthaze amapolisi ukuthi enze umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Yikho kuzaletha inguquko lokho.
Ikhomishini lencube siyabona ukuthi yethule umbiko isola nje udlakela, kayizange icace ikhulume ngokubulawa kukaMasaya. Ungathini ngalokho?
Ibifanele imqambe lo ekhuluma ngaye akungalinganiswa inyoka ngenxoza yona ikhona. Iyabulawa ibisimezwa yona leyo inyoka yakhona. Kuyazakala njengoba ngike ngathinta ukuthi abanyamalalisa abantu, abatshaya abantu, abalokhu bakwenza eminyakeni yonke le edlulileyo ukuthi ngobani, lokhu beyekelwa beqhubeka besiya phambili. Kanti-ke laba abanyamalaliswayo ababuleweyo kumele sibaqambe ngamagama. Umuntu kasonani, umuntu akukhulunywa ngaye sengathi kukhulunywa ngomoya. Kumele kuqanjwe ukuthi ubani ehlelwe isiga esinje sibangelwa ngusibani bani, akungaqhubeki futhi khona lokho. Yikho kuzaletha inguquko ngale ndlela abasebenza ngayo, bengathi babamba ilahle elithisayo akusoze kusebenze lutho. Bamele bona babe yibo abasukuma bakhulume, ngokuba bafakelwe khona lokho ukuthi bakhulume bavikele amalungelo abantu bezimbabwe.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ugokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Iqula lamazwe aphetsheya elabuya lazohlola ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoncwabakazi ele-European Union Election Observer Mission namuhla lethu lembiko walo ukugcina ogcweleyo phezu kokhetho lolu. Lagcizelela ukuthi aluqhutshwa ngakuhle lolukhetho, njalo amalungelo oluntu kazange ahlonitshwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni owenzelwe enkundleni yebulenjini eyeZoom eseBrussels, isiphathamandla seEuropean Union, umnumzana Fabio Massimo Castaldo ugcizelele asebeke bakukhuluma ukuthi ukhetho lolu kaluqhutshwanga kulandelwa iziqondiso zomhlaba ezilawula ukhetho olukhululekileyo ngenxa yezahlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu phambilini kokhetho langemva kwalo. UCastaldo wengeze wathi umanyano we-European Union uzaqhubeka umise uhlelo lwawo lokuphathisa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngemali engena kuzigidi lezigidi baze basuthiseke ukuthi likhomishini isiqhuba ukhetho okhululekileyo. Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo, umnumzana Swithin Chirodza, uncome abe-European Union ngombiko wabo.
Incwadi ebhalwe ngabe-European Union itshengisa sobala esasivele sikwazi mayelana ngokhetho eZimbabwe. Kukhulunywa besithi room for improvement, nxa besitsho njalo abelungu batsho ukuthi kuyabe kukhona okusilelayo. Njalo kukhulunywa besithi i-election was disorderly, kusitsho ukuthi vele bekungahlelekanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Menzi Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende laye alalele izicwayiso ze-EU ukuze aqondise amaphutha awenzayo ekuqhubeni lolu khetho.
Hayi, iripoti ye-EU mna ngiase ngiyibonise, so hayi akulanto embi ngeripoti ivele isobala, that is nje sivele sibesikhayele khona lokhu. Ubuhle bayo ukuthi la ma-recommendation, so sicela ukuthi uhulumende athathe ama-recommendation nala afakiwe asebenze ngawo, siqhubekele phambili njengeliso.
Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Farai Marabira yena utshele iStudio 7 ukuthi umbiko we-EU awubakhathazi ngoba ukhetho kudala lwadlula.
We are not concerned because they are just stating their opinion, and as for funding, we are better off without their funding, like we've always said. We are not bothered, we are not worried by opinion.
Besethula lumbiko abe-EU Election Observer Mission bafake imicijo engamachumi amabili lanye 21 yokucabisa uhulumende ngendlela amele aphathe ngayo ukhetho. Bathe kumele kuguqulwe umthetho we-maintenance of peace and order ngoba unokuncindezela kuthize abakubone ngesikhathi sokhetho. IZEC bathi kayimelanga ilawulwe ngamabandla ezombusazwe, njalo kumele yethule impumela yokhetho ngesikhathi. Bakhuthaze njalo ukuba uhulumende abe lendlela ebalulekileyo yokuqhatsha abahluleli bemithethwandaba ukuze ingasetshenziswa ukuphazamisa inhlelo zelizwe, njalo kungabi lokuhlukuluzwa kukaZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwabulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iziphathamandla ze-United Nations zithi ukuswelakala kwamafutha ezimota kwenza kube nzima ukungenisa usizo lokudla lokunye eGaza. Inhloko ye-World Food Program yona ithi isimo asisamanga kuhle eGaza njengoba abantu sebephelelwe ukudla. Iziphathamandla zeGaza zithi abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye sebebulewe kusukusela ngesikhathi lempi iqhamuka kulandela ukuhlaselwa kwe-Israel liqembu le-Hamas elafakwa iMelika kuluhlu lwama-terrorist. I-Israel yahlasela eGaza kulandela ukuhlasela kwe-Hamas okwabulalisa abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amane. Ingcwethi zezombusazwe ziqhubekela phambili zikhuthaza ukuthi amacele omabili akhumisana nomlotha njengoba limpi sibulalise abantu abanengi njalo kusetshenziswe imali eningi kakhulu kuyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owake waba ngumgcini sihlalo enhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Well, kuyatshengisa ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba siyananzela ukuthi kulamanye amabodies esiwananzelelayo o-United Nations, sinanzela ukuthi amabodi anjengalawo sikhanyisa lezinto enjengalezi ezingathesheli amalawu kuze lendlela okuba nabancane. Kodwa-ke kukhanya ngathi amazwe azithulele ama-superpowers anjengawo-America kukhanya ngathi labo bayathethezela empini yana. So ungananzela kuyinto ebuhlungu kakhulu, asakwazi ukuthi kanti bonxa kuvunyelwa impilo yani iqhubeka ukuthi abantu abanelandelana kubhizinisi yamabhizinisi onge-infrastructure kuphela nya athi kuzinsisi. Kuyatshengisa ukuthi engxenye emhlabeni lapha amabodies nayo siwakhangeleleyo bona ku-United Nations bakhanya ngathi nxa bethatha izinqumo bathatha izinqumo ongathi bayathatha amacele ngoba khathe siyabona nxa i-Israel lokuibhizi chama-missile khona bana eGaza kusegcene ukuthi bona bazithulele. Sinasohle sibona ukuthi bona bahamba ne-Israel. Kodwa-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu okufanele ime masinga ngoba leyani into ingayingabanjwanga kuhle sibona sakwemena ukuthi ngagcina sigcina futhi kwenye i-world war yesikhathi ngayingabanjwanga kuhle ngoba kungeza amasokuvungama lapho amazwe asevungama emaceleni bangagcina bejoyina khona bani sibona kuqalise enye impi ezagcwala umhlaba wonke esikhathi.
Ngokwenzakalayo lokhu kuyini okungenziwa ukuthi kuphangise nje ukuthi kulungisiswe impi le imiswe ingakamemetheki kwezinye indawo?
Well, eqinisweni njengoba vele ngathi ngathi silengathi esisebenza lapho sizigayeke ngazethu lisimthini silaba o-United Nations bonabo into phele engaceda into umbhobho leyani ephoswayo lama-grenade lamabhombu aphoswayo asoze ayiqedi impilo yani ukuze iphele sokubala ukuthibili kubizwane kukhulumiswane. Kanti vela nje indlela khona abantu bangaxabana bayakhulumisana kubonakala akulungiswe ngomlomo ngokuthi kuthiwe kuyalungiswa ngempilyana asibone kulunga and nxabele kube xukakezephuza hhayi sibona kungene impi yesikhathi. So-ke kungcono basiyawunandelele ngoba kuyaziwa kuthiwa abantu abanezayala amacala and futhi not only that singakhona bethi impilyana iyadura kakhulu emhlabeni kulama-resources afakwa khona banye indleko ezingezingena khonapha ezinganceda abantu abadubekayo ezinganceda amanye amazwe alamanye ama-calamities ama-disaster siwabonayo. Kodwa ukugiza ukudlalisa imali udibana nembobo udala ngamamisayile kuthuthi izinto kudlala impahla endizelana impahla futhi izafundi impilesi pheli lapho ezaphela khona kubuye kwathiwe futhi abantu abanezimali ezidlaliswayo thine sibona ngathi hhatshi emhlaba ukuvula amehlo ukhangele imisho impilo yana abantu baphumisana kwedlula.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC. Lamhlanje uZulu wakobulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni imuli zalabo ababhubhele engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo umanyane lohulumende ekududuzeni izimuli zalabo abatshone engozini yomgwaqo oya eBeitbridge kunsukwana ezedluleyo. Lingozi ibulele abantu abangamachumi aphezu kwamabili lambili, kwasinda oyedwa owesifazana owelatshwa esibhedlela sempilo. Umabhalane weMathebeleland South unkosazana Lathiso Dlamini Maseko uthi uhulumende uncedise ngamadola eZimbabwe ayizigidi ezimbili isaka lomumbu lokubekwa komufi ngemuli ngemuli, njalo uhulumende ulakho ukusala egcine imuli zabatshonileyo.
Sizalandana nokudla ezimulini okuzavele GMB lezindaweni ezijiyeneyo ukuthi siphathise labo abayabeka izihlobo zethu.
Umnumzana sikhuluma namhlaleli Mpofu osebenza ukuthwala abantu eMax Garage uthi ukhala lemuli ezilahlekelweyo.
Abafowethu abasebenza labo bonke loba ngababala ngamagama ngiyabazi kubuhlungu kakhulu and siyaye sizwe kuthiwa kulama accident fund kwamanye amazwe besifisa ukuthi ma kungabe kunjengalokhu lathi sikuthole kuyi-sevisi nyana njengakunalokhu.
Umnumzana Khumbulani Mpofu odabuka enkayi uthi kubuhlungu okubehleleyo.
Nasiyakhala sibezingabomalayitsha ikakhulukazi bafule esilayitshe labo ochief odlozi udlozi umehluli ugilbert umkharadi unyona ontuthuko ochief oedson utobias kuhlungu futhi abanye nje balibele amagama kodwa kuhlungu okwenzakeleyo lazishi njalo isikhaya ukuthi bacebe ekulungiseni imigwaqo amagodi siphomashe.
Uhulumende uthembise ukuthi uzancedisa izimuli zabafi bonke abatshonele kulingozi ukuze bayebekwa lapho okufunwa khona imideni yabo. Abamankampani ancedisa ngezikhathi zemfa eze-Kings and Queens le-Doves amanyane lohulumende ukuncedisa ukubeka abatshonileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalandeli benguqu imuli labanye abavela endaweni ezijiyeneyo babuthene eBulawayo Amphitheatre bevalelisa umufi owakwadlalela iHighlanders leqembu lesizwe njalo waba ngumqeqetshi wodumo uRaman Gumbo. Isidumbu sake sifike kwaBulawayo izolo sivela eBotswana lapho afela khona ngeviki edluleyo. Uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery kwaBulawayo. Sixoxe ngembali yomufi lo ake waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe njalo engumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika umnumzana Charles Mhlawuri.
Raman ngathi mina kuyangiphatha ngoba uRaman sisuka kude sisonke and ngathi indaba ende banzaba ukuthi ngamafitshane uRaman ngaba mazi esadlala ku-Italy and mina by then lami ngangisasekusense kuma-juniors and then but sasizwanana ngoba mina ngangu-1 year behind uNorman Mfumbo kusense kuma-juniors but we used to look up to abantuanjeabo Raman but waya and then uRaman wagcina esecoacha iBulawayo Wanderers ama-juniors mina that's the time mina ngase ngicoacha amaZulu and then wasesuke sisiya kuba ngu-assistant kamadinda kwa-Highlanders and then after that kwaya wagcine senguye head coach but mina lo Raman sasizwana nongayenziyo and sasebenza sonke and sagcina sesicoacha sonke ku-Capes United ngo-2002 ngingakayi eGermany ngamjiya mina secoacha ku-Capes siye-Germany but sasiloko sizwanana and secoacha imota action mina ngu-Capes United waya ku-national team and stuff like that so ngathi imbali yami lona Raman inde but into eqakathekileyo lapha yikuthi uRaman waye ngumqeqeshi omkhulu and was a very good coach ama-results akhe akhona abantu bayawazi.
Sibona lapha umsebenzi eliwuchazayo owenziwa ngumuye libona sengathi abaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe bayaqakathekiswa na.
Into engani yangiphatha yikuthi nje ama-coaches aseZimbabwe sometimes I don't know, maybe it is or I don't know why, but abaqakathekiswa kangaka sani what they deserve. Raman did a lot and into engani yanginika nje kungani ngiyahlaliseka ukuthi i-government ayingenele yathi izancedisa ukumbeka and if you know what they're doing so khona kuyena lako kuqakathekile but into yabe iqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi khona i-journey uhambo lukaRaman waqeqesha i-national team wasuke waqeqesha eMalawi wasuke waqeqesha eBotswana but nxa esenza konke lokho thina-ke eZimbabwe siya singabona abantu abanjalo ngokuthi how best can we utilize abantuanyabo Raman ukuthi sidevelope i-game yasekhaya. So mina yikho kungani kuyangiphatha khona kaunti ama-coaches amaningi asegcwele umhlaba wonke yet ekhaya where lapho kufuna ngabayasebenza khona bencedisa kungani abaqakathekiswa kangako.
Lo ube ngumnumzana Charles Mhlawuri owake waba ngumqeqetshi weqembu lenguqu lesizwe njalo esengumqondisi we-CM International Soccer khona lapha eMelika.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday umsebenzi
kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi we Afro Jazz Music u Charles Banda owazakala ngegama lakhe lokucula elithi Mahlaba. Yena ucula engobulawayo, asizwene xoxa lomsakazi we Studio 7 u Ezra Chisa Sibanda.
Founder member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mahlaba Banda. Ikolapa engathola khona igama lona leli so ngakubona ukuthi ngono ngikhubekele phambili ngani ngesiko elalukhishwa ngubabami ngomsebenzi osenzwa ngubabami ekuqaleni vele since into yakhona isegazini. Mina bengidlala ibhola imbali yami from junior level up to the Premier League sibili besidlala ibhola, a professional footballer sibili.
Wenzeka Charles, uSimon wecula imbube, yena ke uMahlaba wasengena njani kwezomculo?
Ngithe ngena emculweni ngo-2013 kwasokuyisikhathi lapho ubabami eseshona khona, ashona khona, yikho lapho engangena khona emculweni. Umculo wami kuthiwa yi-Afro Jazz Music. Emculweni wami sengenze amadlalade amabili. Then idlalade ekade ngililontsha ngomgqibelo 11 November bekuthiwa Imizwa Feelings. The inspiration mina ngithethe kubaba wami the late legendary founder member of Sunduza Dance Theatre, Simon Rainbow, Dr. Mahlaba Banda. Then ekusebenzeni kwami ngisenza imbuku ikho lapho engazidiscover khona ukuthi no I have a chance ukuthi ngakwazi ukwenza ama-instrumentals. Bengasembona ukuthi ukuze into yami ibe into ehlalayo mana ngenze i-music that will last, music that will last forever, like of Afro Jazz. Music and the videos, on YouTube, Ukona, I'm a social media in his army. We Instagram is Charles Mahlaba Banda, we Twitter is Charles Mahlaba Banda, again, Facebook is Charles Mahlaba Banda, YouTube is just search Mahlaba.
Good Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokwethulwa kombiko opheleleyo oweqembu le-European Union Observer Mission elabuya lazohlela ukhetho lweZimbabwe olwenziwe ngoNcwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.